This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikunguru 10 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reMCOS rinoti makambani akarasikirwa nemari inosvika $150 million pazuva rakaramwiwa mabasa muZimbabwe. Mhuri yekwadzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaita idzamara avo vasvitsa mwedzi 16 vatsakatika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJohn Mufukari vanoti vemakambani vakarasikirwa nemari inosvika zana nechidimbu chemamiriyoni emadhora kana kuti $150 million nekuramwa mabasa kwakaitika musi wechitatu. Vamufukare vanoti pose panotorwa danho rekuramwa mabasa pane kukanganisika kunoitika munyaya dzezveupfumi munyika. Vanhu vakaramwa mabasa munyika yose nemusi wechitatu vachinyunyuta nemamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamufukare.
Hazvigoni kuti vanhu varegere kushanda zvikasakanganisa upfumi. Hazvitombo. Kana mukasashanda zvese zvamamufanirwa kuva muri kuita zuva iroro, unotova upfumi hwakanganisika.
Saka munofunga makambani akarasikirwa zvakadi?
Pane somebody akaita zviri kungoita zvokungodai usinganyatsoiti chaizvo chaizvo. Achiona kuti tikatarisa kuti gross domestic product yedu isusu i10 billion, ndokubva ati saka mazuva anoshandwa mazuva mangani ndokuona kuti 200 and takuti, ndokuti saka pazuva tinofanira kuva tiri kushanda zvinhu zvakaita zvakadini. The figure he came with was about $150 million. Saka ndiyo mari inganzi yakakanganisa upfumi hweZimbabwe nezuva risina kushandwa iyoyo.
Pane vamwe vanoti Zimbabwe ine vanhu vangapfuura 90% vasingashande, zvikamu gumi dzimwe nguva kana zvishoma ndo zvingangodaro zviri mumabasa. Uwandu ihwa muri kutaura hungazoramba hwakabata here?
Hwangu, nokuti kana tichitarisa gross domestic product tiri kutarisa value yezvinhu iri kuitwa nevanhu vese vemuZimbabwe. Wedza uri muformal employment kana kuti muinformal employment kana kuti uri musubsistence, value yese iri kuitwa muZimbabwe ndiyo yacho yatiri kutarisa iyo yezvo.
Pane zvamungataurawo here senyanzvi yezveupfumi mune ramangwana mukutaridza kana kuti vanhu kuti vange vachisvitsa zvichemo zvavo pane kunge vachitora matanho akaita saivo ekuramwa mabasa?
Chatikangotaura ndechekuti kana tikasashanda vari kukuvara tisu. Asi izvi hazvisi kutaura kuti tiri kuti vanhu vanenge vasina chikonzero chokuti vasashanda kana kuti kudini, asi kungoti kana tisina kushanda upfumi hwedu ndiwo hunenge hwakanganisika.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Industries vajoni Mufukare vari parunare muHarare ne Studio 7. Muri yemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara inoti ine urongwa hwekuparura firimu diki rinodonongodza nenhoroondo yeupenyu hwavo apo vasvitsa mwedzi gumi nemitanhatu vapambwa. Munin'ino wavadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti semhuri vanoshushikana zvikuru kuti hama yavo yave negore nemwedzi mina yatsakatika. Vachipindurawo pamusoro pemutongo unonzi wakapiwa nedare repamusoro wekuvarambidza kuungana muAfrica Unity Square vachiratidzira, Dr. Dzamara vanoti kunyange vasati vanzwa nemagweta avo nezvemutongo uyu vane dzimwe nzira dzakawanda dzekuratidzira nadzo. Ngatidzwei hurukuru yataita navo.
Ndaisati ndaona mukana kuti nditaure negweta redu pamusoro penyaya iyi, asi ndaverengawo nyaya iyoyo mupepa. Zvisinei, tiri kuti ndo kupongwa kwakaitwa nyaya yacho kusuka onevekedu ndechekuti chekutanga inyaya yekuti tinokwanisa kuapina, inyaya yekuti tinokwanisa kuti iendeende ichibvunzidzo mutongo wakapiwa wacho kana uyiwe mutongo wakapiwa. Chechipiri ndechekuti kuchinosuka activism yedu nekupakurira kwenyuzi wanhu hakuna kungomira pachinhu one chete kana kuti pachirongwa chimwe chete. Aiwa, tine zvakawanda zvatinoita, tine zvakawanda zvataita. Kakuru kuti zvadaro tii tinoramba tichibhora mberi nendaa yekuti ezvira nenzisa kuti bhora rikaputika mukaka reichikweshe kana munotenga rimwe hazvitedzana mutengesi mukaka rechikweshe motenga rimwe moramba mutamba bhora. Aisini ndo kaonero katinoita naiyoyi, kuri kuti chokwadi hudare akatonga mutongo iwowo tichii taramba tichienderera mberi nemamwe maprogiramu nemamwe maactivities nemainitiative atinawo.
Tinoonawo kuti mwedzi uno vaitaidza mara vasvitsa gore nemwedzi mina vatsakatika. Mune urongwa here hwamuri kuita semhuri?
Tikutarisira kunge tichiloja dhokumendari inobata ukuru hwaitai iwo mwedzi uno tiedu tinge tiri pastage yekubatanidza zvinhu nekuronga tichione zvinofamba sei. Zvinge zvaringana chaingo chizotaura kuti zvichaitika kupi uyezve zvichafamba sei. Ndo zvandingati ndo donzvo rikuru rakaita kuzaanavo maringe nekushayikwa kwaitai uyezve tichisvika pakucherechedza mwedzi mizhinji achinge apambwa.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'inawo vaitai Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende yakadzika mutemo wezvekurambidzwa kwekupinzwa kwezvinhu munyika pasina kufungwa zvakadzama. Dr. Kanyenze vanoti kusajeka kwemutemo uyu kuri kukuwedzerawo matambudziko kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Panyaya yekuti vanoona here hurumende ichikwanisa kubhadhara vashandi vayo mihoro yachikunguru mumwedzi uno, Dr. Kanyenze vanotiwo izvi hazvigoneki sezvo kuwana mari yacho hurumende kuti iwane mari yacho kari kakomo kasina ukwiriko.
Ndiro dambudziko guru rokuti kuti uwane munhu waunoti ndipe mari dzakubhadhara vanhu. Saka vanhu vanotovhunduka kuti ndokupa mari yokuti uda undobhadhara vanhu. Nekuti vanhu vanopa mari kazhinji kacho havangopi mari dzechiye nyoro. Vakakupai mari inoda kudzorerwa, vanoda kuona kuti kana ndakupa mari chinhu chauri kushandisa mari ichocho chinogona here kumutsa kana kugadzira imwe mari yekuti unozogona kudzorera mari iyoyo. Zvino ukati iwewe ndipei mari ndoda kubhadhara vanhu, zvinoreva kuti mari iyoyo iri kuenda muzigomba, haisi kudzoka, haisi kunza imwe mari. Kana mangwana ndotoziva kuti mangwana uchauya zvakare. Ndikakupa yachikumi, ndikakupa yemwedzuno, ko nyamavhuvhu unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako muna nyamavhuvhu? Unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako kana muna kupera kwegore? Saka naizvozvo zvinochiratidza kuti pamari haisiyo solution. Kugadzirisa zvinhu kuigadzira mamiro ezvinhu zvehomwe dzehurumende. Zvakare zvinonetsa kana uchikumbira mari ndezvokuti vanhu vanokupanisa iwe kuti mari yaunayo iwe unoibata sei. Tinoda mudziko ratinaro rehurumende yedu rokuti mukatarisa makatirwo emari sezvakataurwa navachinamasa kuti gore roga roga tine mari inoita 128 bhiriyoni iri kurasika nekusafambiswa zvakanaka kwezvicherwa zviri kuoenda pamisika yepasi tichitaya tichionekwa kunzi mari yafambiswa sei. President vakataurawo zvakare kuti mari yemadiamonds hatisi kuziva kuti yakafambiswa sei. 15 bhiriyoni haisi mari diki diki, imari yokuti dai takagona kushandisa mari dzedu zvakanaka taigona kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyika yedu iwe nepunduso.
Tatarisawo matanho ari kutorwawo nehurumende akafanana nekurambidza vanhu kupinza zvinhu munyika. Idanho ringanzi here nehurumende kana kuti ramungati mihurumende yakatora nguva yakanaka kana kuti yakakasika kutora kana kuti yanga yanonoka?
Vakakurumidzisa nokuti chokutanga musati maita chinhu chakadaro nofanira kunge mataurirana nevanhu vese vane chokuita nezvinhu izvozvo. Saka hurumende yaifanira kutaura nevemaindastry, yaifanira kutaura zvakare nevanhu vaya vari kuita cross border, nekuti vanhuwo zvakare vane upenyu huchabatwa nekuda kwezvamunenge maronga izvozvo sezvakaitika zviyazvi. Zvamakazoona zvakazoita kuti pave nemhingamupopoto kubedbridge kuve nekupiswa kwemawarehouse nezvimwe zvakaitika ikoko, zvokuti dai vanhu vanga vakataurirana zvisati zvaitwa zvaibatsira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare nestudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 vaJuru.
Makadii mukoma Blessing, makadii vateereri vestudio 7, tinoti makadii kune vese vanokrosa maboda.
Aiwa, tinofunga kuti vose vanokrosa maboda vari nani, nevateereri vedu tinofungawo kuti vari nani. Mukoma Dennis, tiudzei kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Sangano redu rinomirira vanokrosa maboda vachitenga zvinhu zvekutengesa uye vanotenga zvinhu zvekunoshandisa kudzimba dzavo.
Vechidiki munoshandawo sei navo musangano renyu?
Vechidiki ndo vakanyanya sekuti ndo vari kunyanya vari mushishi kuriritira dzimhuri sezvo kusina mabasa. Saka ndo vakanyanya vatiri kunyanya kutambira uye ndo vatiri kunyanya kuona vachiuya vachikrosa border tichivabatsira nematambudziko akasiyana siyana.
Tiri kuonawo panenge panga paita ropa rakaipa pakati pevanonohodha zvinhu vachitengesa kunana South Africa kune dzimwe nyika vachiunza muZimbabwe panyaya yemutemo wanga waiswa nehurumende. Zviri kufamba sei paboda?
Hongu, ropa rakaipa richiripo nazvino sekuti hurumende yanga yapindira ichida kutora mabasa anga aine veruzhinji weZimbabwe. Sezvo kusina mabasa kuZimbabwe, veruzhinji vanga vapinda mukutenga zvinhu kubva kunze kwenyika vachiendesa kuZimbabwe. Uye tichingori pakati pabishi rekurwisana nehurumende kuti ibvise mutemo wayakaisa weStatutory Instrument Number 64 of 2016 unorambidza zvinhu zvinove zvagara ndizvo zvinotengwa nevanhu vachinotengesa uye zvinotozikawa ndozvo zvinodiwa nevanhu. Vachirambidza kuti zvinge zvichipinda muZimbabwe vachiti kunodiwa mapemitsi anove asingambobuda sekuti vane vachititsanangudza kuti sei uri kuda kuenda kunohodha kunze kwenyika zvinhu izvozvo.
Koiwo mapemitsi acho muri kuatengeserwa mari?
Hakuna zvakadaro, hakutorina pemiti rinopuhwa iravadaro sekuti unongobvunzwa kuti zvauri kuda kuhodha izvi wazvishaya here muZimbabwe, vokuudza kuti muZimbabwe zviripo zvinhu izvozvo. Saka hakuna pemiti yerudzi irworo. Uye chimwe chinhu chiri kurwatirwadza isu sesangano ndechekuti kubvira pakaiswa mutemo iwoyo kune matruck asina kumbobvira amira kupfuura nezvinhu izvozvo. Asi uchinzi mutemo uchangotanga but kune vasina kumbobvira vamira kukrosa nezvinhu izvozvo vachienda nekuseri nematruck.
Saka zvinhu izvi kusouth africa mune muchinohodha papi chaizvo?
zvinhu kunyanya mumesina ndo munanyanya kuhodwa nevanhu zvakanyanya sisa kochizotiwo kuJohannesburg kune nzvimbo dzakaisanika ana Dragon City ana China Mall.
Kochi chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori?
Chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori ndechekuti kuZimbabwe hakuna mabasa, hakuna industry yakavhura. Vanhu vakambozama kuti vaende mumugwagwa vatengese vachiita yatinoti vending. Hurumende yakapindira ikavatorera zvinhu mabhero avo achipiswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. So panga pangosara bazi ndipapa pekuti vanhu vanga vakuenda kunoita cross border vachitenga vachitengesa zvinhu zvavo.
Muri kumbotaurira nawo here nehurumende nezvezvichemo zvamuinazvo izvi?
Hongu takanyorera hurumende tsamba asi hurumende yeZimbabwe haina zvainokutipindura. Haina nguva yekutaura nevanhu vasiri hurumende uye pavanoita zvirongwa zvavo vanenge vatopedza vataurirana vapedza vachiziva kuti ndo zvavaruda kutoita.
Makanyorera ani chaizvo tsamba iyi?
Tsamba yakaenda kuna Minister Bima, Minister of Trade and Industry.
Saka iko zvino mungati basa renyu riri kufamba sei kana pasina kunyatsojeka kuti zvinhu zvopinda here kana kuti kwete?
Iye zvino hakuna kana basa ririko sekuti hakuna munhu ari kwanza kuuya kuzohodha zvinhu. Hapana ari kuziva kuti kana ndikanohodha zvinhu zvangu hazvisozi kutorwa here pabhodha. Zvino vanhu vanokwanisa kuhodha bedzi kana hurumende yabuda pachena kuti haisiri kutorera vanhu. Saka tongoti munhu wese hapana ari kukwanisa kunge achiuya kuSouth Africa kuti azohodha.
Asika hurumende iri kutiwoka ikadzivisa zvinhu zvekuSouth Africa kupinda munyika zvinoreva kuti maindastri anga ambovhara muZimbabwe anotanga kushandawo zvakanaka vanhu vaona mabasa.
Maindastri apa ari kuZimbabwe anoshanda kusina mari. Mumabhenga hamuna mari. Hakuna industry yekuZimbabwe inokwanisa kushanda isingahodhe zvinhu kunze kwenyika. Saka vanozvihodha sei kana kusitorina mari nemumabhengi macho?
Aiwa, tinokutendai zvikuru vajuru nekupinda muchirongwa chedu.
Zvinotenda.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing, iye zvino tokupai kambo, faro kubva kuna Hosea Chipanga.
Tichibai chipita, nzara mkwenge ya tibaya, nyota makumbo tayauru.
Nako kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera rakatimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mukuru weMCOS uye vari nyanzvi munyadza zveupfumi vaJohn Mufukare vanotove makambani vanogona kunge vakarasikirwa nemari inosvika $150 million zvichitevera kurangwa mabasa kwakaitwa kwakavharisa makambani akawanda nemusi wechitatu. Mhuri yekwaDzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaitai Dzamara ava vasvitsa mwedzi 15 vatsakatika. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.